maconditions atiri kuona on the ground haanongedzere kuchitiko chakadaro nekuti everyday vanhu vari kurumiswa nembwa vanhu vari kuurayiwa nemagadhi ezvecbc vanenge vaonekwa vari mumunda imomo vachichera ngoda saka the way yavari kushandisa kuprotekta nzvimbo iyoyo zvinoratidza kuti vanhu vachine chinangwa chikuru kana chidokwa dokwa chekuramba vachimura ngoda dzekwamarange uye havasi kuda kuona mumwe munhu anopinda imomo mumunda umo achichera kunyange ari mugari wemunzvimbo imomo saka handifunge kuti zvinhu zvakadaro zvinhu zvichaitika anytime soon ZCDC negovernment vachazongobuda chete kwamarange kana ngoda dzapera
sei muchizviona nenzira iyi chii chakagozha apa kuti vanhu vapiwe maclaims
inyaya yekuti vanhu vari kuchera ikoko even yatiri kuti ZCDC yacho iri kunzi igovernment company haisi government company makoronera dzakabatana dzikaforma kambani iyoyo vakashandisa ZMDC inova government mining vehicle asi chokwadi chaicho ndechekuti ZCDC ikambani isitori pamutemo saka zvavari kuita kwamaranga ikoko humbavha saka hatitarisire kuti kambani yakafomwa zvisiri pamutemo kambani ine rekodhi yekurumisa vanhu nembwa vachiuraya vanhu vanokwanisa kuzoita come to their senses kuti vanoti aiwa tiri mazimbabwenzu tese ngatikamuriranewo artisanal miners vocherawo vachiraramisa mhuri dzavo handioni pfungwa iyoyo irimo muhurumende uye mukambani yezcdc saka ndiri kuti handifunge kuti zvinhu zvakadaro zvinhu zvinoitika nyore kana kuti zvichaitika munguva pfupi iri kuteera nekuti pfungwa dzavo ndedzekuba chete vachizvipfumisa ivo kwete kuti vagoverane upfumi ihwohwo nevanhu vemuzimbabwe
sangano renyu pane zvariri kufunga kuti ringaite here kuona kuti nyaya iyi inofambiswa negwara rakanaka
kana kuri kuti zvinhu zvakadaro zvaakunzi zvaakuitika chatinenge taakuda isusu ndechekuenda on the ground toita make sure kuti vanhu vari kunzi vachere vacho vagari vemamarange nekuti pane zvakaitika for example kupenalonga I think pane about 2-3 years zvaitika redding mine yakati iri kuda kupa maclaims kumaartisanal miner nemasmall scale miners asi chatakaona ndechekuti maclaims iwawo more than 1300 akatorwa ese nemawar veterans mapolitibiro members anobva kuno kumanikaland senior politicians vemuzanup f ndovakabhenefita makorokoza vaane makore vachidzingirirwa nemapurisa vachiedza kushanda kuti variritire mhuri dzavo hapana kana one akapiwa claim ipapo saka kana kuri kuti zvinhu zvakadaro zvinhu zvaakuitika tinenge tichida kuita make sure kuti vanhu vari kubhenefita vagari vemunzvimbo imomo vanova vanhu vakatorerwa upfumi hwavo vakapirwa upfumi hwavo nemakambani anga achichera kwamarange ende tinenge tichidawo zvekare audience naminista pamwe chete nezcdc kuti tinyatse kuonesana kuti zvinhu zvacho zvinenge zvichifambiswa sei irege kuita sekunge ibira rakaitwa nagudo rakaitirwa mumuti vana tsuro vachinzi kwiraiwo muuye mumwe pamwe chete nevamwe tirikuda zvinhu zvekuti zvinonyatsa kuzivikanwa kuti kana uchida claim iyo unoenda kunoona ani uye pati saka ndo zvatinenge tichida kuti zvijekeswe zvinhu izvozvo kwete kuti tinozongoerekana taakumuka mangwana todya kuti kune maclaims akapiwa vanhu.